Kurira kumberengwa nakaberekerwa kumberengwa ndikadzidza kudhadhaya chikavani ndikazoitira A level yangu muBulawayo ku Spaces ndakatanga kuimba mugore ra 2013 nangu zvaro ndichifarira zvokuimba asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2013 pandaka feature mualbum yeku Eagle Life kwa Prophet Shiza ndakazo ita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyatso kutanga kuita album rangu
Namba refu renyu rekutanga rinonzi iyi.
Album yangu yokutanga inova iyo yega for now. Inonzi Call on the Name of the Lord. Ine sungura, ine shakasiana siana. Nagatanga mnagandi inspire kuimba, nishikura, nifungisai. Yeah, ndaingonzi ndoimba unge fungisai. Saka ndakangobva ndafarira kuimba sezvinoita fungisai. Although music yedu yakatisiyane.
Ko vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo?
Album yangu inowanikwa ku Eagle Life. Inengo video is mazuva mashoma anotevera inenge yakwanuka pa all social media. PC, iTunes, Spotify, PC inenge yakwanuka. We are working on that. Ne vanhu vakafeature home album rangu Light of Audrey and I na Tinashe Soft anaimba ni Family Voices. Pa song yangu inonzi Call on the Name of the Lord. Ndiyo ya irukunetsa neimwe inonzi Tinazvo ine kamusevi mbichana. Vanhu vanenge vari kufarira Tinazvo zvokuti I think ndiyo the best so far pa album rangu.
Kandai zvenyu rekupedzisira?
Masoko angu okupedzisira ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira nekuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa, asi ndakaona kuti gore ra2019 vanhu vakatsigira kwazvo misambo yedu. Saka ndoda kungotenda uyezve ndichingoti sezvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord, meseji iripo ndeyokuti nangwe zvinhu zvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari, ndiye anogona kutirwira pazvese. Saka ndoda kungokurudzirayo musabve pana Mwari, ngatirambei tichinamata tichidaidza zita raMwari nyange muZimbabwe medu. Zvinonaka.
Tonight, stay in me. Give me a hand in the beat. kuti andina chakupa ndikati aiwa mukoma ndori anoona moyo ndikati aiwa mukoma vasoma ipapo anoona ndikati aiwa mukoma mwari anoona moyo
I'm a woman.